Amai Florence Chinaire vane mwana ane autism. Amai Chinaire vanoti vanhu vazhinji havanzwisisi nekutambira dambudziko reautism, izvo zvinoita kuti kunyange hama dzepedyo dzifunge kuti zvine chekuita nechivanhu.
Zvino netsa kuti vanhu hava nyatsonzwisisi kuti condition iyi chakakonzerwa nechii. Inenge uchifunga kuti chakakonzerwa nekuroiwa kana kuti zvimwe zvinhu zvakaitika mupenyu, asi ndanyatsonzwisisi kuti it's something chinogona kubatsirwa needucation netherapy, hachisi urwere chivanhu.
Vanoti zvakaoma zvikuru kurera mwana neautism sezvo zvaanoda muupenyu zvichida mari zhinji.
Kune zvinhu zvakawanda zvino zvinenge zvakaomera. Mari yacho kutenga zvinhu zvakaita semapampers kana kubhadhara munhu kubatsira kuchengetsa mwana, hamugoni kumusiya ari ega. Mabehaviors anoita, maitiro anoita, dzimwe nguva hazvimiriri zvakanaka nevamwe vari around vari masituations akasiyana.
Nekuda kwekuti munyika hapana zvikoro zvinotora vana vane autism, amai Chinaire nemurume wavo Gordon vakatanga chikoro chinobatsira vana vane autism chinonzi Pathway Autism Trust. Amai Chinaire vanoti vakachitanga nekuda kwokushaya kwokuisa mwana wavo uyo airambwa kuzvikoro zvakasiyana-siyana mushure menguva pfupi.
Tanga tichishaya pekumuendesa kuchikoro and anga achigara kumba. Taimboedza kuti apinde mucrash kana kuti zvimwe zvikoro achidzingwa kana kuti kusaacceptwa muchikoro. And then semunhu akagara pasi kumba asingaende kuchikoro. Taona kuti it's necessary kuti titange something kuti abatsirwe.
VaGordon Chinaire vakatsigirawo kuti vanhu vazhinji munyika havanzwisisi kuti autism chii.
Havatomboiziva autism kuti autism chii. Ini ndakaenda out, ndakaenda nemwana kumagrosa, ndakaenda naye kune vamwe vanhu and mwana iye akatanga kuita zvaanoita nebehavior yaanoita. So zvinenge zvakozwa maybe nemafrustrations ake, senge arida kutamba nehosho muchurch. Akageza kuiona hosho iyoyo anogona kutanga kurova wanhu o kana kuswinya wanhu. Vamwana vanofunga kuti mwana uyo anopenga. Kana tiri mupublic vanogona ngoti mwana iyeye anofanira kuendeswa kunonamatirwa.
VaChinaire vanoti zvinoda mari zhinji kuchengeta mwana neautism, izvo zvinotambudza vabereki vazhinji.
Isizvo mwana wedu paaikura tanga tine maexpenses emapampers, for example aagara ari mumapampers because angasiri toilet trained. Zvechikoro maspecial needs schools acho anodhura, ari kumaspecial needs classes anodhura zvekuti, because normally ideally mwana iyeye anofanira kupinda mu-one on one program neteacher, one teacher one child. Saka program yakadaro inenge ichidhura zvekuti sometimes mwana iyeye anenge achida anoramba chikafu chinowanika mumba. Saka maparents vanenge vakutenga chikafu that zvasingawanza kutenga mumba mavo, but because of mwana iyeye vanenge vakutenga chimwewo chikafu.
Imwe nyanzvi mukudzidzisa vana kutaura pamwe nekuvaka manzwi, amai Helen Mutambara vanova mukuru weAutism Organization of Zimbabwe vaudze Studio 7 kuti autism utera hunokanganisa mwana zvinoita kuti asagone kuita zvinotarisirwa kuti aite nekukura.
Utera hunokanganisa mwana, maitiro ake, maitiro atiri kutauraya, tsika dzinofanirwa kunge dzichiitwa nemwana wedu zviri zvamunoti normal, zvakanzi ndo zvinofanirwa kuita zvekuti mwana achagona kutaura achinga ine makore maviri. Achagona kuita zvakati, achagona kuenda kutoilet kana anguva pamba gore vamwe vanoitisa vanova kuendesa kutoilet aine gore. Asi mwana ane autism munonoti zvinhu zvese izvi haana kuti haatarisi mune zvatinofungira isusu kuti mwana anofanirwa kunga ari kuita zvakati.
Amai Mutambara vanotiwo hurumende hainyonyotaura nezveutera hweautism sezvinoitwa zvimwe zvirwere munyika.
Hisi kunyanya, handidi kunyepa, kana taakuchienzanisa neutera hwezvimwe zvese izvi. Isusu tinonge tinoonekwa musi wa2 chete hurumende yopindwa. Handisi kuda kuti hurumende, because tine Ministry of Health Rehabilitation Department. Isitoto ne MOU, Memorandum of Understanding. Patunozotoona kuti zvishoma hazvinyanyiswi. Ukachitarisa kumwe kwese kune madepartments epidemiology emadiseases anomhanyiswa. But iri redu iri unotoriona kutoti department rerehab muministry of health harisi kunyanya, hazvisi kunyanya. Zvingadai zvekuti month of April yese tingadai tiri kuimba rwiyo narwo kuti vanhu vanzwisise.
MuHarare mune nzvimbo 3 chete dzinobatsira vana vane autism. Kunyange zvazvo bazi rezvedzidzo muhurongwa hutsva vachitaura zvekuona kuti mwana wese aenda kuchikoro inonzi pachirungu inclusive education, ongororo yakaitwa neStudio 7 inoratidza kuti kuzvikoro zvizhinji vana vane urema hwakasiyana-siyana vanosanganiswa mukirasi imwe chete ivo vachida zvakasiyana-siyana. Autism inocherechedzwa musi wa2 kubvumbi gore rega rega. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.